ndinoona kuti South Africa iri kuda zvaya kungopomera mhosva yama sanctions kuZimbabwe nenyaya dzokuti maZimbabwe anonzi awandisa muSouth Africa, asi chokwadi chaicho chaicho ndechokuti kuwandisa kwamaZimbabwens muSouth Africa handi kuti masanctions aomesa zvinhu muZimbabwe. Aiwa, tinoona kuti nyika zhinji pasi rino dzina vanhu vokunze. Tikatarisa muno muAmerica, tichi muna vanhu vokunze vakawanda vakabva kuna ana Mexico, vakabva kuna ana Haiti, kuna masanctions here? Zvozongoti iyo Zimbabwe chete ndiyo yozonzi kuipa kwezvinhu muZimbabwe kwaipiswa namasanctions kuitira kuti vamaZimbabweans aende muSouth Africa. Apa South Africa apa vanenge vatadza kutaura vaRamaphosa, vangangotaura nenzira iyoyo nokuti bato riri kutonga muZimbabwe. Tikati miningi nawavo vane vakabetserana kubva kune zvakawanda, zvekare ivo vomuSouth Africa vanenge vachida kuvanda nenyaya dzamasanctions okuZimbabwe kuti zvinhu zvomuSouth Africa navanhu vari kuuya muSouth Africa vanovhiringwa namasanctions omuZimbabwe. Se aiwa, kutadza kutonga kwavo ivo. Tikatarisa isu kuti South Africa makambani omuSouth Africa akaita sana South African Airways chaiwo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi upfumi hweSouth Africa huchitadza kushanda, masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
Tiri kuona kuti nhengo yeUnited States Senate Foreign Relations Committee vaJim Rich vanoti ivo chiri kunetsa apa kutadza kweSouth Africa kutungamira mudunhu iri munharaunda iyi. Munoti nazvo?
Ichokwadi chaicho chaicho ichocho. Tinoona even nyango vaRamaphosa vasati vavapo vamugabe vachipo vavasinganyatsi kubatwa zvakanyanya nyanya nokushorwa neSouth Africa saiyo hombe imwe yehombe muAfrica nomuSouthern Africa inofanira kupa utungamiriri. Asi kuti utungamiriri hwacho hwavanopa vanenge vachikwenyedzerana pamusoro pokuti vangakwenya zvinoisimba kuti aiwa Zimbabwe kana makapiwa zvirango zvoupfumi pane chikonzero, zvekare kana makapiwa zvirango zvoupfumi makapiwa nzira yokubuda muzvirango zvoupfumi izvozvo. Nzira iyoyo makaifamba here? Nzira iyoyo muchiri kuifamba here? Nzira iyoyo muchaifamba rini? Saka pane kuvhunduka kunenge kuripo, pane ushamwari huripo kuti kana tikaomesera Zimbabwe kudai iyo iriyo shamwari iriko kuriko kunobva vatengi kunyaya vanotenga kuSouth Africa vamwe, kana ivo vanoenda kuSouth Africa paZimbabwe vanototiwondoshanda mamwe mabasa asingadi mari dzakawanda. Saka tikangoti isu hwende hweSouth Africa kunyatsokuti imire nechokwadi, kunyatsokuti inyatsokuomesera Zimbabwe inenge ine zvainosha, nokuti vanhu avakava vakawirirana kubva kuva dzehondo. Mapata aya ezanupf eanc vanozivana mukati nokunze, saka pane kukavhirana pakati paripo ipapa.
Chandingada kuziva pa kubva kwamuri Professor Masocha ndechokuti sei imi munoziva mamiriro akaita zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu vamwe vakuru vakuru muZanu PF nekambani imwe chete muZimbabwe pamusoro pezvavanoti zvanzi kutyova kwekodzero dzevanhu, sei dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa dzichimanyamanya nemanzwi wekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe asi chokwadi chichizikamwa? Chii chinoita kuti vakuru venyika idzi vaite saizvozvo?
Ushamwari, ukama noushamwari hwavanenge vainarwo, zvekare chimwe chinoita kuti vange vachisapota Zimbabwe ndezvekuti inzira yokuvanza zvimwe zvavanoitavo zvavanosha kuzoongororwa vongovanda nereZimbabwe chete. Hongu tinoziva kuti zvinogona kunge zvakaitwa namasanctions pamwe padoko ipapo panenge kuda pachizvimba upfumi hweZimbabwe, asika masanctions ava ari nguva yakareba zvokuti tinohwaisumisi nenguva kuchinzi Zimbabwe inogona kuzviitira zvinhu zvayo, hainei namasanctions aripo, kwese zvino zvazoita sei? Saka ndinoona kuti kukavhirana plasi kusha zvekare, nokuti zvinenge zvichiitika kunze kwenhau dzatinozoverenga nokuona kuvatungamiriri ava zvakawanda, zvokuti Botswana kana vana South Africa vakazangivo na chokurora Zimbabwe chaizvo kwete kuti kushora Zimbabwe chaizvo pari zvingofone kuonza kona iwe munongona kukopaya zvakabukuitira chakati inyika dzinozvidzana kaiti dzagara dzinozvidzana nechikare dzinenge dzine rimwe mukutaura dziri mumupatani dzowe sadak saka dzine kakureverana kadzinoita tinoona kunyangwe vamugabe vachiripo pfuma president wekubhotswana chete ndiye woga wakabuda akati aiwaka vakuru makura madii kubva vamwe vose vanga vasingazvioni here zvaiitika muzimbabwe ndiko kukazirana kuya uku kuvanzirana chokwadi kusina kunaka muafrican politics dzose zvadzo ndo maitirwa dzinowanza dzaitwa idzodzo.
Professor Masocha, kana makatarisa zvirango zvinotaurwa nehurumende yeZimbabwe izvi munoona ukama hwezvirango izvi nemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi hwakamira sei? Munoona sokuti pane chimwe chinokonzera chimwe here? Zviviri izvi zvino zvakazemberana here? Chii chamuri kuona apa?
Zvingavana kakuzemberana kanozoita kuti vatongi vomuzimbabwe vacheme namasanctions chero asiri masanctions aya atinoti akaoma chaizvo samasanctions ari kuroverwa Russia ikezvino saka kaukama kacho karipo kuti masanctions aya nyangwe ari madoko zvawo ana anotemerwa dzimwe nyika ukama hwacho hwaakuzoenda kuti ai zviya zvaakutopa vatungamiriri vezimbabwe chikonzero chokukona unatsokuita basa nomazvo vachitara zvavanenge vachiita zvirongwa zvirongwa zvinotagwa asi kana zvikatagwa zvikanzi zvinoitwa mari yacho ikanzi iripo patinozosvika gore ramangwana tinoona kuti aiwaka zvirongwa zviya hazvisati zvambosvika pazvinofanira kutangira chivhunza unzwe kuti ko mari iri kupi yezvirongwa zvamakatara mukati zvinotanga pano napano hapana unenge achakudavira mari yacho inenge yadyiwa mucorruption imomumu hapana unozoenda wandoona kuti zvatagwa zvino zvaitwa here kana zvisina kuitwa mari yacho yaenda kupi inenge yaperera muhori.